vachitaura nestudio 7 vanotengesa ava vati vakatanga kudzingwa mumugwagwa nezuro kunyange vachirarama nekuita basa iri kuti vararamisewo mhuri dzavo vahenry makusha vemumusha wezero farm kusikato vati mapurisa aiva nemotokari akauya achibvisa vanhu vanotengesa achiti vanozodzoka panzvimbo dzavo kana kwapera mazuva matatu vamuhadhi vadzokera vamakusha vati vanhu vazhinji vange vachangodzokera mumigwagwa kutengesa zvitevera kusunungurwa kwakaitwa mitemo yecovid-19 lockdown nekudaro vanga vave kutowana chekuraramisa mhuri dzavo
tinoziva kwazvo kuti vanhu vazhinji vanga vasina chavanoita nenyaya yecovid saka vanhu iko zvino vanga vachiita zvokurarama nokutengesa mumarodzi mukuno kusaidhi rokune mamwa great zimbabwe vamanyisiwa nemapurisa vachinzi vhai kusvikira 3 days dzapera nokuti vice president vari pahotera saka vanhu vose vanga vachingovamba vachidzingwa mugwagwa mhari kutengesa vanhu vaya chikafu havana vari kutogadzira kuti vakatengesa vangawana zvimari zvokutenga mbeu vagokwanisawo kutorima nechikafu chacho havana hakuna kana madhona ari kupa kuno saka naizvozvo hatizivi kuti zvinofamba seiwo mapurisa abva kutaundi kururao achidzinganisa vanhu marodzi ikona atodzinganisa pagreat zimbabwe tenof mogenza tenof kusvika mune mamwa mugrowth point nerodhi yose kubva stopover
mumwe mugari amai mavis mwoyo vati vachanonga chose nemuromo kwemazuva matatu avadzingwa mumugwagwa wavanotengesera nekuti havana imwe nzira yeraramo
isi tinorarama nokutengesa ino kana todzingwa pamugwagwa vanhu mapurisa anouya tichidzinga pamugwagwa saka hatizivi kuti torarama sei isi tichirarama nokutengesa ndepatorarama tichiyarusa mhuri dzedu tichitengesa asi tiri kudzingirirwa pamugwagwa chinzi ndai mogara mudzimba saka tolei tiri mudzimba isu
mutauriri wemapurisa masvingo chief inspector cherit mazula vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi nekuti vange vari mumusangano vavimbisa kuzofonera studio 7 asi havana kuzodaro vajohanisi mutunami vanotengesa matombo akavezwa mumugwagwa uyu vanoti ivo pazuva vaisiita mari inosvika ma50 emadhora ekuamerica asi pamazuva matatu aya vacharasikirwa zvikuru
rashuwa vakuru nokuti inini ndiri muvezi pagreat zimbabwe pedo nemamwe apa pazuva taitawo kana 50 US chitengeserawo matourist anofamba apa achiinda kwaanenge achiinda hino iko zvino tatombodzitimire madays maviri auri kuuya vice president ava saka hei zvakaoma iko zvino tatorasikirwawo neabout 200 to 350 US menotichararamawo sei
zvichakadaro vachitaura pamusangano uyu kumasvingo vamuhadhi vati hurumende iri kuparura chirongwa chekuvakira vanhu vachinyi dzimba vachitevedzera kodzero dzevanhu dzekuva nepekugara vamuhadhi vati hurumende ichaita chirongwa chekuti munhu wese munyika kunyanya vekumaruwa nevemudhorobha vave nemusha wakanaka unoremekedzeka vati nechirongwa ichi mumasungo vaparura kuvakwa kwedzimba mazana 20 uye munyika yose gore rino kuchavakwa dzimba dzinopfuura zviuru 300 ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.